A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, April the 30th, 2015. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Uhlelo masihluzeni womama. Igama lami uPraxit Jeremiah.
And PJ, today on the Women's Roundtable, we are going to be speaking about a very touchy issue, the issue of skin lightening, especially amongst women, which is said to be on the increase in the country, the effects and how women can actually get diseases from it. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on directly 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday. But for you ladies out there, Thursday is your day. Musakanganwe.
Mm-hmm. And we are also on the web, mind you. You can find us on www.voazimbabwe.com. Kumbenjalo ku www.voashona.com. Kumbenjalo ku www.voaindebele.com.
Chakaitira ndechekuti anopinduridza mamiriro akaita ganda redu rechivanhu rinova ganda rakagadzirirwa kuti ritidzivirire kuzuva. Saka kana tachena tauraya zviya zvinoita kuti ganda iroro ridziririke, tinenge takupamukana kune zvirwere zvakaita segomarara reganda kuti riuye parange richigona kusauya. Iyo inenge ya secondary effect. Ma direct effect chaiwo chaiwo ndofunga anobata-bata nengo dzese dzemiri. Iye musiki washona akatipa ganda dema aiziva kuti isusu tinogara tiri muzuva. Saka zuva iro riri rine zvarinokanganisa munyama dzedu, rinopinda nemuganda kana ganda risina kudzivirirwa, risina mumvuri weiye yatinoti melanin pigment. Saka ndozvakanakira kuchengetedza ganda redu riri zvariri. Some women are actually taking tablets that will then kill off the pigment of the whole body. So if it's tablets, then it means they have effects elsewhere in the body where we cannot appreciate the changes. But I think, whatever changes are taking place, they are very central, they are deep in the cell, and they are bound to affect other functions of the body. The primary reason why they are taken is to kill off the melanin, the pigment, the skin pigment. But then the skin pigment is made by cells, and since these are tablets, you know, the active ingredient is going to be to travel all over the body, it's bound to affect other cells in ways that are not apparent right now. But I'm sure if somebody was to look for the effects, they will find them somewhere. Diseases, yes, they can arise. Allergies can arise. And sometimes some allergies, once you have triggered it, then it will never go away completely. And then there's the problem of, you know, taking away the shelter the pigment gives to the body from the sun. So once you've removed that, it means the skin is prone to being damaged by the sun. And one of the manifestations of that damage is development of skin cancer.
I think nxa ukompita kuma beauty pageants, mina personally, ukwenza something like plastic surgery or ama augmentations of whatever body part, lokhu kuyabe kungokwakho. But mina, where I draw the line for me is ukubleacha iskin, whether kuyi beauty pageant or kuyi personalized nyanyi into yangkhona vele angifuni lokuyibona, ngoba i-foundation yangkhona is okay. As abafazi or omama, we allowed ukuthi sibe in charge of our bodies that we own ukuthi our bodies that siwayenzani siyawachinja in any kind of way that we like. But when it comes to ukubleacha iskin sakho, one, it introduces ama cancerous issues, you know, you can get cancer, uyagula, civilly. It's just it's such a dangerous, dangerous thing. And the psychological effects of it, I think it's a different category. So I'm for Melanilako as it comes to that. But in terms of whatever changes you want to make on Mzimbako as umama or umfazi, I fully support it.
Welcome again. Today on the Women's Roundtable, we're looking at the dangers of using skin lightening creams and pills, which is said to be on the increase in Zimbabwe. What are your views on the issue, PJ?
Although there are, it appears to be no detailed research in the country right now, Mavi, on the numbers of women using skin lightening creams and pills. The numbers are believed to be have increased in the last few years. And I don't believe that is the last few years only, because way back when I was growing up, I could see.
Yes, you're absolutely right, PJ. But I think the coming in of independence brought about the awareness that, you know, Ambi and Buton and things like that were not good for your skin. And if you remember, people seem to have stopped using them. But then again came in, I don't know what happened.
Yeah, they came in illegally and people started using them.
Yes, and some of the dangers associated with the use of some of these creams and pills include blood cancers, PJ, such as leukemia and cancers of the liver and kidneys.
Yes.
And as well as severe skin conditions. And a form of hyperpigmentation, I think that's the one you're talking about.
Yes.
Which in Zimbabwe would cause like blotches around here
Dark spots around here. Yeah.
So that's also according to a senior researcher at the University of Cape Town, Dr. Lester Davis.
So most of these skin lightening creams and pills are said to be coming from West Africa now. After the awareness campaign of Buton and Ambi and so on, and from neighboring Zambia. These are sold mostly in hairdressing saloons and beauty stores, even in flea markets. Other products are mixed with unknown quantities of concoctions that are used for the face and in some cases all over the body without them passing through any form of any regulation.
Yes, I think, PJ, actually that's where the concern is, especially when I was speaking to Dr. Bernadette Ndoro, the oncologist who we heard from earlier on. She was actually saying most of these dangers, you don't see them in the beginning. It's long term. It may not present itself early, but you see such issues as kidney failure, cancer of the skin and things like that. So it's really very unfortunate that I hope that the government will start some awareness programs to make sure that we don't have such issues cropping up again.
Yes. Kuhlelo lethu lamhlanje sikhangela udubo lolo oludalwa ukuthi ngemva kokuba owesifazane kumbe even abesilisa abanye kuthiwa bayawasebenzisa amaphilisi kanye lamagcobo ebusweni bokwenza ukuba babe bomvu kumbe babe mhlophe ijwabu labo. Kuthiwana na ngabezempilo kuyabangela in the long run ngemva kwesikhathi eside kuyabangela imvukuzane engabe ngeyezinso, imvukuzane ejwabu, i-cancer skin. Konke khona lokho kwabangela ukubana uhulumende kumbe ngithi uhulumende bemazweni angezansi kwezwekazi le-Africa bathi bona amagcobo lawa ngawalungelanga abesifazane kumbe abantu emazweni wona lawo. Kodwa ke asebuya amagcobo lawana uzawathola kuma flea market, uzawathola la kuma hair salons, even la kuma pharmacy. Uya ayabe eqondane lokuthi ayabe selapha ezinye ezinye inhlungu kumbe skin rashes. Babe sebayathatha basebenzise ukugcoba ebusweni babe mhlophe. Yilo uhlelo lwethu lamhlanje, Marvelous.
Hayi waitsho ichokwadi, PJ. Nyaya yatiri kukurukura nayo nhasi inyaya yekunwa zvinotsukisa kana kuzora zvinotsukiswa. Izvo zviri kunzi idambudziko ratotekeshera munyika. Zviri kunzi izvo madzimai akawanda ari kuzowanikwa achibatwa nezvirwere zvakasiyana siyana. Zvingave zviri kuti zvemakidney, zveitsvo kana cancer skin yatinoti unokwanisa kuona tikatarisa kwatakabva kudhara. Taiona madzimai aishandisa zve zvakaita seButon neAmbi vaizotsva matama esaya, PJ. Takakura tichizviona nepamuno apa. Asi chakazonakidza hacho ndechekuti nekuuya kwekuzvitonga kuzere panenge pakazoita ruzivo rwokuti aiwa kunzi munhu anzi akanaka mudzimai akusi kuti kutsvuka badzi.
Ehe.
Ehe, kunaka kunouya nekwakasiyana, nenzira dzakasiyana siyana. Saka tinotondera kuti vamwe vazhinji sa Dr. Ndoro wandambotaura navo, vanga vachiti vamwe havazivi. Kuti aiwa mukunwa izvi semapiritsi ndo havanyanyotaura kuti mapiritsi anonetsa nokuti anobva apinda muropa. Otsvukisa zvese zvekuti maveins ako nezvimwe zvakadaro zvinogona kunge zvakutoaffectika. Wozoona munhu akunzi ane kidney failure, aiwa iye zvine zvamheno hazvichanyatsonzwisisika zvimwe zvirwere zvatatisingaone munguva yapfuura. Saka ndozvatiri kutaura nezvazvo PJ nhasi. Asi zviri kunzi izvo zviri kunyanyowanikwa mafuta aya kuma hairdressing saloon. Kunorukwa musoro kuya kuma flea market zvekutaura kwawamboita. Uyezve vamwe vanonzi vari kuwanikwa vachitora mafuta ayaya kubva kunana Zambia, kubva kunana DRC Congo nekunana Nigeria. Vosanganisa zvozowanikwa zvichipiwa vanhu. Asi panenge pasina ruzivo rwokuti mafuta aya akawanda sei. Kana kuti zvii zvashandiswa mune zvinozenge zvinenge zvichizozorwa kana kunwiwa
mafuta acho iwayo.
Ehe. Asi PJ, topic yedu iyi nhasi inenge iri kufadza vazhinji nekuti tiri kutonzwa kuti tatova naamai Gunguo. Pari zvino vakamira vari parunhare. Tine vanhu vakawanda. Nevateereri zvakare. Asi tichatanga isu nemunyarikani wedu amai Gunguo. Makadii amai Gunguo? Aiwa tiri wadi, muri kuinzwa iri mugango iyi mai Gunguo. Tinoona mazuva ano madzimai mazhinji ari kuwanikwa iye achinzi ari kunwa zvinotsvukisa, angave mapiritsi, kungave kuzora. Zvii zvamuri kuona imi mamuri kushanda umu, ndiona munoshanda nemadzimai?
Shuwa, nyaya yanetsa iyi vedu wei. Yanetsa yevanhu vari kunwa mishonga yekuti vatsvuke. Ende vakawanda vacho manje zviri kuzoitikaka. Vari kuti vatsvuka kumeso, ukazotarisa muzasi mehuromu nezvigunwe zvemumaoko nekumakumbo zviri kuramba kutsvuka. Saka unenge wototi ukatarisa munhu woti saka runako rwacho at the end of the day rwuri papi kana zvigunwe zvaazvitema tema uriko kwangotsvuka.
Asi mai Gunguo, chii chiri kuita kuti vanhu vade kuwanikwa vachinwa kana kuzora zvinotsvukisa? Varume here vari kuti ivo madzimai vanofanira kunge vakatsvuka kunzi vanzi vakanaka pameso?
Inofunga kuti munhu pachake ega kusaziva kuti iye ndiye ani, ende kuziva wega kuti ndine value ndakazvinakira pasina maziso emurume. Because Bible wrote, we are fearfully and wonderfully and it. Saka vanhu vakazvitarisa, if people learn to look, you know, to themselves through the eyes of the Bible, not kuiswa value nomumwe munhu, I think ndo pane challenge. Murumeka tikumuappreciate ari zvaari anditi. Iyewo ngaanda appreciate ndiri zvandiri, kwete kutanga ndatsvuka ndazvikuvadza kuti murume agozoti kusaziva kuti inini ndimbori ani, ndega ndimbori ani. Saka munhu anofanira kungove proud of masikirwo aakaitwa naMwari zvaari izvozvo. Anokuona akakuda ngaakude uri zvauri, because at the end of the day waakuita makensa, waakurwara, waakuzvikuvadza, waakutsva matama amambenge muchataura. The same person wanga uchimwira uya kana wachikwatuka matama anenge akutokusiya.
Aiwa PJ, uri kunzwa zviri kutaura mai Gunguo. Tinoona kuti unenge une mumwe muteereri wedu akatimirira pari zvino. Princess Dube, handizivi kuti ungade kutaura navo here.
Woti ndiqale ngonkosikazi Nyasha Dube, onguye oqalile kuba secingweni. Unkosikazana Princess Dube, sizaqhubeka sikhulume laye ngemva kokuba sengikhulume lo mongikazi le yingcwethi kwezempilo. Siyakwamukela kuhlelo lwethu unkosikazi Nyasha Dube.
Siyabonga.
Wena uyingcwethi kwezempilo kahle. Sesibonileke ukubana ngobulawayo kwamanye amadolobho eZimbabwe, laphandle kweZimbabwe, abesifazane sebephongukuqalisa into eyayisike yama ukusetshenziswa amagcobo lawa okwenza umuntu abemhlophe emehlweni. Kuluhlupho olunganani eselithe lalubona lina khona ngapho kobulawayo?
Uhlupho liyakhula PJ. Ukuthi ngokunandzelela nje ukukhanya ngani omama sesiphinda sisola uNkulunkulu ngobuhle wathi nakabona ekuqaliseni.
Yeah.
ngoba kunabanye abasenatha even lamaphilisi and ukuthi umuntu achinthe from face kuze kuyefika emazwaneni. Kodwa usizi ukuthi uma ungamkhangela umuntu yena lo umbala wakhe uyabe usutshintshile ifesi lenyawo kuthiyene izandla kuthiyene ukuthi so sensitive. Ukuthi vele naye lanxa ehamba phandle uyamzwela ukuthi uyambona ukuthi umuntu lo uthwele nzima. Ngoba kumele abe lokho phela increase idosi yalokho akunathayo kumbe akugcobayo kwenzele ukuthi khona akhiphe iskin sakhe singani siyalingana umbala ukhanye ukuthi umuntu kumbe muhle ngendlela yena befuna ukuthi baziveze ngayo.
Imikhuhlane bani? Imikhuhlane bani eselithe layibona lini?
Into ezibuhlungu ngeyokuthi khona imikhuhlane eminingi asisoze siyibone lamuhla. Lo magcoba ububi walezinto azigcobayo akasoze ebubone masinyane. Ngokuya kwesikhathi kwananzeleleke ukuthi khona kule cancer esikhumba esibiki skin cancer. Ukuthi ngesikhathi lapho isizaveza khona kungaba lula njalo ukuthi umuntu angachabangeli ukuthi ivele emafutheni lawana ayewagcoba kumbe amaphilisi lawana ayewanatha kodwa imbangela kave ukuthi kuqale khonapho. Njalo kulokunye esingasozisike ucace sometimes ukuthi sikunanzelele ukuthi kuvela khonapho okuya fika kuphambanise izinto ezinye phakathi komzimba ezinjengesibindi. Umuntu othelakale ukuthi khona une-liver cirrhosis kumbe une-liver cancer uthi lidinga ukuthi bona ezinye izinto eziyandisa ukubangela kumbe uthwala kumbe amanye amanje likudingele kuswele ngoba lokho kokuthi uve nathi izinto zokuthi umzimba wakhe ube mhlophe yaba ningakunanzelela ingazozile kucabange ngakho.
PJ, before we went to Mrs. Dube, you heard from Mrs. Gunguo. I think she was echoing what Mrs. Dube is saying.
Yeah,
to exactly. Say that in most cases you find that the face is very light, like Fanta. And then the arms and the neck are like Coke.
Yeah, it's totally different.
It's totally different. And my Gunguo was actually advising that maybe, you know, it's better for a man to accept you for who you are if you're doing it for a man or, you know, for other reasons. But a person should accept you for who you are. You cannot change, you know, for somebody else. So you should feel comfortable in your own skin.
And she even talked about my favorite verse. Yeah, I'm wonderfully and beautifully made.
Yes.
In the image of God.
Yes. And on that note, I think we'll take Mrs. Malua. I think she has been holding on. Hello, Mrs. Malua.
Hello.
Makadi.
Tiripo Makadi.
Ayu what? Tiripo edu. Murkuins, where mugangoi? Murkupi, Mrs. Malua.
Ndiri kuPennsylvania.
Ehe.
America.
Okay. Muri kuonawo kwakamira senye panyaya iyoyi yezvekuzorwa nezvimwe zvakadaro mamunogara muPennsylvania.
MuPennsylvania vanogara hamuna kunyanya vechitema asi inyaya iyi inyaya inonetsa pasi rose inonetsa chero maIndia inonetsa chero vechiSpanish nokuti ine kwayakabva nyaya yacho ndeyekuti ndiko kuti vapambe pfumi vaitidzidzisa kuti kana wakatsvuka uri munhu wepamusorosoro. Saka nokutambudzika kwavakuita inini kufunga kwangu nokutambudzika kwavakuita vanhu especially kunyika yedu yeZimbabwe vanhu vakungobatirira kune chimwe chinhu chinogona kuti anzwe zviri nani pamwe ndikaratidzika ndakati tsvukei ngavo munhu ari pamusoro nokuti hapana chimwe chinhu chiri kuitika chinopa vanhu kuti vagadzikane spiritually ndo maonero angu. Saka zvakamboitika muna 1980 the late ushewo kunze sekutaura kwamamboita akauya nekuti kunaka kwomunhu haisi kala kunaka kwomunhu hunhu hwake. Ehe, vanhu vane zvikero zvakasiyana siyana zvavanogona kushandisa kuti kunaka kunozi kunaka kwomudzimai chii, asi handifungi kuti kala yake inofanira kunge iriyo inoshandiswa sechikero kuchikunaka. Nekuti ndiwo zvaishandiswa nevapambe pfumo kuti kuti tisagare zvakanaka tisu vechitema. Saka ngatisarambe tichibatirira kuna izvozvo titova pasimba. Isu ngatitore simba redu back to the black and beautiful. Kana ukazvarwa uri brown, you are brown and beautiful. But you are who you are. Nokubuda kwaukaitwa mudumbu mako namai vako.
Saka mai Maluwa, mungaone chidzidziso ichi chichizotambirwa here, nekuti tinoona sekuno kuAmerica materevhizheni nezvimwe zvakadaro zvinoratidza madzimai vakanyanya kunge vakaita saPJ ari pano uyu muchiku vachinzi ivo ndivo
ndovakanaka.
Tingasandure sei mafungiro
zvaakazoita akaunza Michelle Obama pasina zvishuwa vanhu vanga varasika vanhu vakae vane ganda rakati svibei rinonzi pachivanhu ganda renzungu chocolate vanga vasingaone kwese vanhu vanebva kana patiri mafuda vaone taingoona vanhu vakatsvukirira vanhu vakati kangavire pachishona kanti vakauya Michelle Obama pasina zvakabva zvaratidza kuti ariwo munhu anogona kunge akasvibirira zvakanaka but chiri kumupa value chi zvinhu zvaanoita nezvimwe zvinhu neunhu hwake.
Mai Maluwa, tinoona imomuno muAmerica mune musikana uyu wekuKenya Lupita Nyong'o, tinoona muri kuona kushambadzwa kwake kuri kusandura here maonekerwo aita mudzimai akati svibei, takanyanyotarisa kune vari kukura.
Ini ndofunga kudaro nokuti tikuona kuti akaramba kuchinja ganda rake nokuti vemacosmetics zvishuwa ndofunga vakatenge vatotaura naye kuti togona kukuchinja, akati aiwa inini ndozvandiri ndochitambi changu chandakabuda nacho mumbamamai vangu nababa vangu ndoforoma yangu. Saka ndinofunga dai tikaramba vakaramba vachidaro even macosmetics acho aakuunzwa akungoenderana neganda rarupita zvokuti kana wakasvibirira unogona kungotenga wogadzira-gadzira chiso chako wowa munhu akadii akavanduka.
Pane mumwe model zvekare wechitema aibva kuUganda here,
Sudan anonzi Alec Work taudzwa natatenda nekuti musikana wechidiki
haana kumboda kuita zvevhudzi anongogera vhudzi rake sezvariri asi unongoona kuti akanaka.
Aiwa amai Maluwa, tinokutendai chaizvo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu, muve nezuva rakanaka.
Silo mulaleli lapa upri unkosazana Pri Dube, siyakwamukela kuhlelo.
Sanibonani, linjani?
Hayi, siyaphila, njani lini?
Hayi, siyaphila mama.
Uyayizwa indaba yesegudwini la Pri eyamagcobo lawa lamaphilisi owenza ukuthi abantu babe mhlophe?
Ye, ngayizwa indaba esegudwini mama. Nalapha emathabelelende kulento ebesesiyinandeleni ukuthi omama kufuna sebekwazi ukuthi ama-chemicals ale-hydroquinine abasawasebenzisi kodwa bayagcoba ngoba bakwazi bafuna ukuthi bakhanye kubobaba ngoba bakhanyani bananzelele omama bahambibakhanye. So anything ele-hydroquinine ingana yisasezinzise emathabelelende. Omama bamhlophe basebenzisa amaphilisi bahlaba injection basebenzisa amafutha kodwa angena hydroquinine. I-hydroquinine ikhemikhali lena ebhlisha ngendlela engayisiyo. So omama khanyani sebekwazi ngoba babona ngeambi ukuthi ngeambi laphana iambi yayile-hydroquinine. So abasasebenzisa into ezinjalo, sebesebenzisa izinto ezinganazila hydroquinine, sebengani sebefundile into leyo, sebekunanzelela ukuthi hayi ngangwana-hydroquinine kurit ngoba ngingakwami ukuthi ngigcobe i-aquas cream yami, ngingakwami ukuthi ngigcobe i-temper cream yami phezu kwekhemikhali lena engiyigcobileyo ukuthi ngikhanye phela ukuthi babanjani angiboni.
Senzela obaba.
Yintu khona lapha kobulawayo, lapha yintu khona eZimbabwe, lapha
Uhlupho ukuthi ezengalinanzelelayo njalo ukuthi kobulawayo kumbe ngithi esigabeni semandebeleni siduzane kakhulu leSouth Africa marvelous amaXhosa amaZulu bonke babomvi inengi labo so siyabe sesikompyutha lapho
ngamakompyutha zethu laba nabantu basebenzisa ikhona mine lotion bakhona nomsophe besokhile isikinsa ukuthi siye msophe bona naturali vele abantu labana
bamsophe
bamhlophe kangako basebenzisa izinto so nathi siyazama ukuthi lathi khonapha ngobulawayo njengoba nokunokuyeza kwathi ngani kuyasivumelela onyaka sizama ukusebenzisa ama-chemicals angala hydroquinine sisebenzisa ama-chemicals okubleach iskin nxa sifika esouth lakhona abantu bayayiphuka babona abantu abamsophe
kodwa ubona ngani njengoba unkosikazi Nyasha Dube esithi yena nana kuyabangela imikhuhlane selikunanzelele na ukuthi nxa lingasebenzisa yona le amagcobo ale hydroquinone kubangela imikhuhlane yebo be
ezingala hydroquinone esisinatha imolasis yona iyaklina from the blood umntu abemhlophe naturali sesifundile ngoba sazile ubogogo nabokhokho bethu sukuthi hayi bebeblisha iskin nge-ambi basesiba namathisa busenithina silamathisa simhlophe nje imbala namazwane lama-americans ayethuka nxa esibona
hayi sibongile pri ubelela ngelihla nje
hayi siyabonga mama
ye marvelous. I was shocked that Pri was saying they've gone to an extent of even getting injections.
Yes, I heard.
And I'm like, wow.
I mean, women are going to a lot of extremes. And I heard her saying something like people take molasses to purify their blood.
Yeah, and all those things.
And I think on that note, PJ, we'll go back to Mrs. Gunguo. Mrs. Gunguo, you heard what some of our listeners are saying. What are you seeing? You deal with a lot of women in your ministry. How are you at least, counseling them when it comes to some of these issues, like taking tablets and injections to lighten their skins?
Yeah, like I said before, I think it's all about knowing who you are. And with a lot of women, I think most of them, they are very insecure.
Yes.
Kutika kutorerwa varume ikoko nekungofuka kuti they are competing because most married women are competing with women with like women that they don't even know. Akangofuka kuti murume wangu ane girlfriend and then they imagine the girlfriend ari munhu akatsvuka akada and they then start competing with someone that they don't know what anga kutora mandrikini. But kune imwe futi iri kuitika yekuti vanhu I don't know kuti kunyaya kushaya kudzidziswa here. Nyaya yekuti munhu akarwara kazhinji vaya vanenge varwara vanenge vane maskin diseases vayavaya munhu kunyanya vari HIV and AIDS positive vanoitika vakawanda vavo vari kumwa futi nekuti dzimwe nguva skin yake inenge yaitema noda kwokurwara but ambenge ari munhu ane
maigungo tombokubatai mbijana tichaenda nemi muchikamu chedu chinotevera to our guest amai Lucia Gunguo also Nyasha Dube and all our listeners that joined us this evening, thank you. And please join us as we migrate on the internet on www.voazimbabwe.com. And we've got a Loveness who's holding on here in the United States. We have not forgotten you.
Asidibaneni kuhlandla lesibili lohlelo lwethu kodwa ke abalaleli bethu abeseredweni silifisela ukuthongo obuhle asidibaneni ngevikelisayo mupraxitis Jeremiah.